Hakuna chinonzi kana muna apara mhosva kana kuti atyora mutemo haafaniri kusungwa nekuti tiri mucovid. Tiri kurwisa covid but corruption inosungirwa vanhu vakaita sana Jacob Mafume vanga vari meya vemuHarare haitenderwi nekuda kwokuti tiri mucovid ka. Saka kana munhu akapara mhosva yake akaita uori ngaapedzerane nyaya dzake kumakosi kwete kuda kuhwanda kuswere kwechigungwe munhu achiti nekuti kune covid hatisakafanira kusungwa handizvo. All criminals will be arrested according to the law. Angava mujournalist kana uchinge wapara mhosva bumbiro remutemo harina parinotaura iro kuti kana tiri kurwisana nemadisasters aya ngatisabata vanhu vanenge vaita mhosva.